Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Nichiri nendakariro tepa ndaimbochema nerudo. Handina nguva ndakabva kubuda mujeri rerudo inini. Asi pane uyu uyu ari kundidzikamisa mazuva ano. She got me feeling up, up like seven is out on our door. Oh, ndaka pinda ndese 24-7 it did take take. Pandoko landi nota se benzi my baby. Moyo wangu uri kufara. Kana fungwa dzakagadzikana. Dzikama mdiwa dzikamisana. Kana tikapo kana usaenda. Ndikati mwana iwewe vakandire picture painsta uvaratidze kuti wakanaka iwewe ndinokuona ndakavhara madziso uchibaka unopisa iwewe poripori nyore nyore uchindikolonaiza mpfungwa ndinoda tivake musha dzamara ravharwa guva ndakapinda ndese 24-7 tiri tek-tek pandokona ndinota sebenzi my baby moyo wangu uri kufara kana pfungwa dzakagadzikana dzikawandiwa dzikamisana kana tikapo kana usaenda para.
I'm gonna go.